Vakasungwa about 5 or 4 guys vachiwa mabail nhasi kucourt ma150 bail. Then akatyorwa gumbo nemapurisa apiwa free bail sokuti yaitika zvakasipo ari kuchipatara.
Saka vakakuvarawo vangani?
Several of our members vakakuvara, but kukuvara kukuru kwakaitika ndekwakaitwa kuchikonzereswa nestate, kwakaitwa nemapurisa pavakatyorawo yugumbo. Vakarova vamwe vakanga vaine mamaina injarisi vakatorapwa zvavo vakabuda vamwe vaburitswa futi muchipatara nhasi. But uyo akakuvara akatyorwa gumbo ndiye achiri muchipatara nanhasi.
Ivo vamiswa pamberi pedare nhasi vanga vachipomerwa mhosva yei?
Vanopomerwa mhosva yekupaza imba yakanga iri panzvimbo isina kukodzera.
Ko imi nhengo dzenyu zvadzakasungwa, pane vakasungwawo here vebato reZANU-PF?
Hongu, pari zvino kwasungwa vaviri veZANU-PF vanoti Norman Kuzanga naBeta Matengu. Vanova ivo vakanga vachitungamirira chikwata chevanhu veZANU vakazopindira vanhu mudzimba vaakuteverera Joe by Joe vachida kuvhiringidza vanhu veMDC.
Mune vamakacherechedza here pamapurisa amuri kupomera mhosva?
Pane mupurisa wepaSt Mary's Police Station anonzi Keda. Ndiye muparazhongwe iyeye, ndiye anga akabata puti achizura gumba Gerald zvine mutsimba kusvika ratyoka.
Saka mune matanho hamuchamutorerawo here mupurisa kana kutorera mapurisa?
Tiri kutoenda kumatare nenyaya yemapurisa iwaya, especially conduct yavari kuita mapurisa muno muZimbabwe pari zvino. Hazviiti kuti tirege kuti tinge tichichallenja zvinhu zvakaita saizvozvo. Tiri kuona kuti mapurisa ari kuratidza kuti ari kutageta isu vechidiki veMDC kunyanya. Saizvo hatiti zvakadaro, tatoaprocha malawyers vedu tanga achiri kuiye ndi unchallenged.